Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro, chikunguru 16/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanani kana tikatarira boka remaelder, iboka rinoremekedzwa zvikuru kwazvo, richiremekedzwavo pamusoro pezvimwe nengari yokuti raishandana navaMandela.
Vaimbova munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan vari kutungamira chikwata chavanona chana Soro Jena kana kuti the elders kunoongorora nyaya yesarudzo muZimbabwe kubva musi wechina kusvika mugovera.
Zvimwe zvizhinji zvinoitwa nevanhu vanenge vasina kunyatsonzwisisa mafambisirwo anoitwa zvimwe zvinhu zvatinenge tichiita, asi isu tiri kuramba tichingotaura vanhu zvese zvatinoita tinoita pamutemo.
Nyaya yekuti ZEC iri kuita basa nemazvo here kana kuti kwete yokonzera mutauro wakanyanya munyika.
Vanotamba vanoda kuti nyika yaAmerica iwirirane nenyika yeRussia. Handizivi kuti zvinogona kushanda here.
Mutungamiri wenyika yaAmerica vaDonald Trump voita musangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuHelsinki kuFinland. Vamwe vechidiki muZimbabwe vowana mukana wekusangana nevaimbova mutungamiri wenyika yaAmerica vaBarack Obama kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan vari kutungamira chikwata chavana Soro Jena kana kuti the elders kunongorora nyaya yesarudzo muZimbabwe kubva musi wechina kusvika mugovera. Vamwe vari mukanzuru iyi vari kuenda kuZimbabwe vanosanganisira amai Mary Robinson avo vaimbova mutungamiri weIreland uye vaimbova mutungamiri weUnited Nations High Commission for Human Rights uye vaLagda Brahimi vaive gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAlgeria vari munyarikani muUnited Nations. VaAnani nechikwata chavo vari kutarisirwa kusangana nevemapato ezvematongerwo enyika, Zimbabwe Electoral Commission uye masangano akazvimiririra. Muna 2008 chikwata chavana Soro Jena ichi chaisanganisa vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter, vaAnan nemudzimai wavaMandela amai Graca Machel chakarambidzwa kupinda muZimbabwe nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamirira sangano reMedia Center.
Panoda kuti paite muonera pamwe maringe nekuti Zimbabwe igadzirike panyaya dzezvematongerwo enyika nepanyayawo dzezveupfumi kuhayo. Saka panoda kuti vanobva kwakasiyana-siyana, mapato akasiyana-siyana, kunyika dzakasiyana-siyana, vanobva kumionero yakasiyana-siyana, vauye vaone kuti chii chaizvo chiri kuitika, kuti pasazoita kunyeperana panyaya yokuti zvinhu zvachinja munyika izvo zvisati zvachinja.
Asi tiri kuona kuti vaAnane vari kuuya sarudzo dzasarwa nemazuva mashoma kuti dzinge dzichiitwa. Izvi zvinobatsira here semaonero enyu?
Pane zvinofanira kuti zvionekwe sarudzo dzisati dzaitwa, nokuti zvimwe zvacho hazvisi zvenguva kuti kwasara nguva yakati, kwasara nguva yakati. Zvimwe zvacho ndezve zvine chokuita nezvagara zviripo, hwaro hwekuti sarudzo dzinofambiswa sei. Hwaro hwagara huripo, hahungadi kuti munhu azouya papera vhiki imwe kuti avone kuti hwaro hwakamira sei. nokuti zviri kuuyira varume ava handifungi kuti kuzotarisa kuti zvanga zviripo kwenguva yakati zviri kufamba sei, asi kuzotarisa kuti kana sarudzo yacho yoitwa zvitoripo zvacho zvinoita kuti iitwe zvakanaka here kana kuti isaitwa zvakanaka.
Totarisawo kukosha kwesarudzo idzi, tiri kuona vanhu vekunze vakawanda vari kupinda muZimbabwe vachiti vari kuda kudziongorora. Sei zviri kudaro semaonerenyu?
Vazhinji vanoda kuti vauye, nokuti tikatarira tichaona kuti pane vamwewo vane zvokuita vane chokuita nezvemabhizimisi, vaya vanonzi mainvesta vanoda kuti vashandire muno. Pane vamwewo vatori muno vane mabhizimisi ari muno vakabuda munyika, vanoda kuona kuti nyika yadzoka here mugwara kwaro kuti vagotangisa zvakare kuita mabasa avo. Ndo vamwe varipo ivavo. Koitavo vamwe vakatobuda munyika zviri zvizvarwa zvemuno, zvinodawo kuti zvizive kuti munyika mamira sei, nokuti vazhinji vanoda kuti vagare vari kumusha kwavo kwete kuti varambe vari kunze kwavari.
Asi vaanani vachine chiremera here chakanyanya muAfrica umu nekune dzimwe nyika vamudzenge?
Vaanani kana tikatarira boka remaelders, iboka rinoremekedzwa zvikuru kwazvo, richiremekedzwavo pamusoro pezvimwe nengari yokuti raishandana navaMandela. Mazita iwavo makuru, vaMandela vane zita guru, tinavo vanavo mai Graca Machel varimo muboka iroro. Zvizvarwa zvemuAfrica zvimwezvi vanaanani vacho vamataura, saka kuti tirege kuvaremekedza ndoshaya kuti tinenge taregerei kuvaremekedza. Ivo vari zvizvarwa zvomuno, vari vanhu vari kutaura zvekuti Africa voinderere mberi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamirira Media Center vaErnest Mudzengi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, sangano remubatanidzwa wenyika dzaive pasi peutongo hweBritain reCommonwealth razivisa kuti riri kuzotumira chikwata chevanhu 24 chichitungamirirwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeGhana vaJohn Mahama.
ZEC ndeimwe yamakomisheni mashanu akazvimirira anoumbwa pasi pebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe. Section 233 yebumbiro remutemo inoti makomisheni aya anoti ZEC, Zimbabwe Human Rights Commission nemamwe anofanira kuremekedza kodzero dzevanhu, kuita zvido zvive ruzhinji, kuita basa ravo pachena pamwe nekutevedzera gwara reruzhinji. Makomishina ezek anosarudzwa nekomiti yeparamende yeStanding Rules and Orders. Standing Rules and Orders Committee ikomiti inoona nezvekufambiswa kwemabasa ese eparamende uye ine nhengo kubva kumapato ese matatu ari muparamende anoti ZANU-PF, MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa neMDC inotungamirwa navaWalsh Mncube. Mutemo unoti makomishina ezek haafaniri kunge achiita zvematongerwo enyika kana kurerekera kubato ripi zvaro, asi pane kuchema-chema munyika kubva kune mamwe mapato anopikisa ayo ari kupomera ZEC mhosva yekuita basi yakarerekera kuZANU-PF. Mumwe mugari wemuHarare vaJohnston Chirwa vanoti ZEC inoita sekuti bandiko reZANU-PF, vanotiwo havafari nenyaya yekuti muZEC makazara mauto.
Isino haisi kuita basa rayo zvakanaka. Ibato reZANU-PF hatiide ZEC, haitombobatsira, it's useless.
Vari kumirira MDC Alliance kuGoromonzi West valukutamborinyoka ndemumwe asiri kufara nemashandiro eZEC.
Zvingoratidza kuti munhu wese ari kuona sunge ZEC arasa pende asi apfeka yunifomu yeimwe timu iri kutamba nhabvu. Ndozvazviri kureva. Ndanyaya yakabuda panyaya yekurose camp zvokuratidza kuti mapurisa neZEC vaitaura zvakasiyana. ZEC yaiti hakuna voting iri kuitika, asi mapurisa akazokonfirma kuti zveshuwa postal voting yatanga. Saka kana ZEC ichiti hakuna voting iri kuitika asi mapurisa achikonfirma kuti vatanga kuita postal voting, voting process yemunyika muno inongoitwa sei zvisingazikanwe neZEC? Iyo ZEC pabumbiro remutemo iro inoona nezvesarudzo. Ndova zvangoratidza kuti bora asi kutambwa zvakanaka mugore ra2018.
Gweta resangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights Valizwe Jamela vanoti kusafara kwevamwe pamusoro peZEC kunokonzerwa nekuti ZEC haisi kuita basa rayo zvakajeka.
Chakangokosha inyaya inonzi accountability kuvanhu. Kutukwa kana kusatukwa ZEC ndo basa raro kuti vahandle. Kutukwa kwacho kana kusatukwa kwacho kutaura kuti vanhu vagutsikane. Nyaya iripo ndeyekugutsikana. Amshuwa tiri kutaura nyaya yekuti credible, fair, fair and credible election kutaura nezvayo. Fairness haizongobudi musi uchavhotewa. Fairness inoita inoonekwa through ma processes. Fairness inoonekwa mune zvinoitika. Vanhu vachiudzwa information.
Asi vamwe vakaita sava Nyson Murara vanoti semaonero avo Zek irikita basa rayo sezvakatarwa pamutemo wenyika.
Asimon rangu hangu so far handina chinyuto nayo ini. Uyu muzvare chigumba uyu munhu ari kutedza mutemo sezvauri. Handimusona pakatsura vachamisa. Tina mchenge magumburu wa indemu reporta kwa munoda kana kwa African Union kwacho. Ngatiteedze bumirire mutemo wedu. Zviri munyika medu ndo zvatinoita. But so far hangu so good haina handina chipomerwa naye handina chaona chaita yakanyai.
Mumwe vanhu makumaviri nevatatu vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika vaBrian Muteki ndemumwe anoona sekuti Zek iri kuita basa rayo nemazvo.
But ndiri kuona inini kuti basa riri kubatwa neZek kusvika pari zvino handina chandinoti ndingatsutsumwe nacho. Nekuti takabva kudeedza honzo yemune kuri kudhindwa. Mapepa achashandiswa pakuvhota. Vamwe mapoka edu vakanga vakuda kutopinda munoitwa imomo. Patakadeedzwa inzvimbo inochengetedzwa. Saka kune mutemo wacho wepo. Hakuna chidano chikunzi isusu tofana kupinda imomo. Saka kuti tirambe tichingoshora kuti Zeki yabirira ipasati pabirirwa pacho. Kana tiri vanhu vakangwara tochiramba tichishanda navo tichiona pavachabirira totsvaga umbo hatichienda navo kumatare kana pabiriro.
Vamuteki vanoti vatori venhau ndivo vari kukonzera kuti Zeki ishorwe nekunyora kuti sarudzo dzegore rino dziri pakati pavachamisa veMDC Alliance nava Emerson Munangagwa veZANU PF.
Pari kubuda pachinzi sarudzo dziri kuna vamunangagwa navachamisa. I think vemapepa navo vanofanira kupagadzirisa. Ndozi no konzeresa nyonga nyonga. Chamisa no gonzi na wamuna ngagwa ndo yege. Andi 23 ya. Sino wakanzi wa iriwa ndo wacha voterwa. Pana akaenda kuno shopere yekuta ndo wacha voterwa. Tese cha voterwa. Saka zishabuda msarudzo. Zino zungo buda kana zaone kwa kana tajigiwo, tajigiwo, taka wina, ta wina.
Sachi Garove Zek. Justice Priscilla Chigumba vanotiwo vazhinji vari kuchema chema nemashandiro avo vanhu vasinganzwisise mashandiro ekomishen yavo.
Zvimwe zvizhinji zvinoitwa nevanhu vanenge vasina kunyatsonzwisisa mafambisirwo anoitwa zvimwe zvinhu zvatinenge tichiita, asi isu tiri kuramba tichingotaura vanhu zvese zvatinoita tinoita pamutemo.
Bumbiro remutemo wenyika rinoti Sachigaro weZek anofanira kunge ari mutongi wedare repamusoro kana kuti judge kana kuti munhu anokodzera kuita mutongi wedare iri, uye munhu uyo anodomwa nemutungamiriri wenyika mushure mokunge vataura neStanding Rules and Orders Committee necommission yevatongi vematare yeJudicial Service Commission. Dzimwe nengosere dzinodomwa nemutungamiriri wenyika pavanhu vanodarika gumi nevaviri vanenge vasarudzwa neStanding Rules and Orders Committee. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tinotenda kuna Godwin atipanyaya yanetsa yekomishen inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission iyo iri kushorwa nevakawanda vanoti iri kutadza kuita basa rayo nemazvo. Asi vamwe vachitiwo komishen iyi iri kuita zvainosungirwa kuita pamutemo. Mapato anopikisa, masangano anorwira kodzero dzevanhu, vanoti nyaya dzemhirizhonga uye kurwiswa kwevanhu vanotsigira mapato anopikisa kuri kuramba kuchienderera mberi munyika. Zvisinei nekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakazivisa kuti vanoda sarudzo dzine runyararo. Vagari vekubhindura vazivisa Studio 7 kuti vashungurudzwa nekuchichidzirwa nevamwe vakuru vebato reZANU PF munharaunda iyi. Vamwewo vari kushamva nekuMount Darwin, naivowo vanoti vari kuvimbiswa kushungurudzwa nekudzingwa munzvimbo dzavanogara vakasavhotera bato riri kutonga reZANU PF. Chimwe chikwata chebato rePDP rinotungamirirwa navatendai Biti chinoti mumwe wavo ambunyikidzwa akakandwa mumvura nekurohwa nemumwe aimbove mukuru mukuru muchiuto kuMandara kuHarare mangwanani anhasi nechikonzero chekunamira maposta ebato ravo. Asi veZANU PF vachibvumidzwa kuti vanamire avo panzvimbo dzose dzose. Veruzhinji vanoti nyaya dzemhirizhonga nekuchisidzirwa kwevanhu hadzisi kutorwa sedzakakosha nemapurisa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, kana mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo, sezvo nharembozha dzavo dzange dzisiri kudairwa. Asi mapurisa akazivisa kare kuti vanoita mirizhonga vachasungwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano reZimbabwe yadzoka Maibuye iZimbabwe Dr. Victor Chimutu kuti tinzwewo maonero avo.
Ndizvozvo isu weZimbabwe yadzoka Maibuye iZimbabwe tine ma structures mumaprovinces ese nyika. Ichokwadi kuti mirizhonga dzinechekuita nedzimatongerwe enyika dziri kuwanda, makeses yawo, maincidents yawo ari kuwanda zvakanyanyisa. Izvo zvisingaenderane nekutaura kana kuti kuvimbisa kwaiita mutungamiri wenyika waEmerson Mnangagwa. Ichokwadizve kuti maincidents akawanda iwaya ari kukonzereswa nevanhu vanotsigira bato reZANU-PF, inova ruling party. Takabva kureceive makeses kuna Nanyanga. Pane mavideos nemapictures amakaona kuhurungwe kune vanhu vanotsigira NPF akapisirwa imba nevatsigiri veZANU-PF. Chanyanyo shamisa chakabuda nezuro ndeche vakomana kana kuti mayouth eZANU-PF akaonekwa ari munzira murujekerere muHarare wachiridza futi masikati machena.
Pane here zviri kuitwawo nemapurisa muchinzwa kune vamwe vari kumhangara mhangara vari kutaura zviri kuitika izvi?
Hapana zvakanyanya zvinoitika, ndo zvinoshamisa kana kuti kukatya madza kuti maincidents akadaro, zviitiko zvakadaro zvinoonekwa, zvinobatwa zvigove pamufananidzo pagove nemavideos anenge achitenderera. Asi vanhu vakadaro vanotadza kubatwa.
Mubvunzo watinoramba tichibvunzana mazuva kuswedera kudai esarudzo ndewekuti munogona kumira here muchitaura kuti dzichabudirira kuitwa zvakachena zvakajeka?
Sarudzo dzemuZimbabwe pari zvino hadzichatoitwi zvakajeka kana kuti zvakachena. Iwowo mukana wakatodarika zvakundikana. Chingangowepo kana vanhu vachitaura ndechekuti pada zvinganzi mirizhonga gore rino haina kunyanya sezvayakanga iri 2008.
Mukuru wesangano reZimbabwe yadzoka Maibuye iZimbabwe Dr. Victor Chimutu vange vari parunare vari kuNorway. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vaita musangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuFinland. Vaviri ava vazoitawo musangano nevatori venhau. Nyaya dzavati vataura dzakanangana nekugadzikana kwepasi penyika kusanganisa kurwisana neISIS kuSyria uye zvombo zvemhando yenuclear kuNorth Korea. VaTrump vatiwo vasimudza nyaya iri kunetsa muAmerica iri kupomerwa Russia kuti vakapindira musarudzo dzemuAmerica ichitsigira vaTrump kuti vakunde amai Hillary Clinton musarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica chinoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, vaFidelis Chimombe.
Munoona kuti murume anonzi Donald Trump haanzvisisiki. Akasiyana nevamwe vatungamiri veAmerica vakamboya, akatadzwa naObama, akatadzwa naBush. Saka zvaanoda kuita kuti nyika yeAmerica iyi hapana nyika kunzwisisa. So tinoona kuti pamasure apo akakusangana naKim Jong-un vekuNorth Korea zvinhu zvakungidzirwa kuti hazvikwanise kuitika. So indona kuti vaDonald Trump vanoda kuti nyika yeAmerica iwirirane nenyika yeRussia. Handizivi kuti zvinogona kushanda here kana zvagone kushanda, nekuti nyika idzi tikatarisa pamasure nyika dzaisawirirana, nyika dzakambopinda muhondo yainzi Cold War. Saka nyika idzi hadzinyatso kuwirirana. So handizivi kuti zvendaita vatrump zvinogona kushanda here kana zvigona kusashanda, asi mafungiro avatrump ndekudai kuti ivo veAmerica vakawirirana nenyika yeRussia zvinogona kupodza kusawirirana kuri pakati penyika idzi. Asi handifunge kuti zvinhu zvinokwanisa kuitika tichitarisa hondo yenyika yemberi.
Tiri kuonawo vamwe vebato remadhemokrats vari kuchema chema zvikuru kuti vamwe wacho vanga vachitoti musangano uyu wanga wasingafaniri kuitwa, vachipomera ivo Russia mhosva yekuda kuedza kana kuti yekupindira musarudzo dzemuAmerica. Munoonawo senyaya iyoyi?
Vebato remadhemokrat nebato remaripublican vanhu vakatosiyana mafungiro avo. So tinoona kuti havangombofia vakawirirana nezvinoitwa navatrump. So izvozvo igaro huziva.
chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica chinongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaFidelis Chimombe vange vari parunare kuMassachusetts muno muAmerica naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvakafara pabira remumhanzi muAddis Ababa, Ethiopia, nezuro mushure mekunge vatungamiri venyika mbiri idzi vambundirana museri mekunyorerana chibvumirano cherunyararo mushure mekumborwisana kwemakore akapfuura. Nyika mbiri idzi dzakaita kubva muna 1998 kusvika muna 2000 uye zvuru nezvuru zvevanhu zvakafa muhondo iyi. Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed vaudza vanhu pagungano iri kuti runyararo rwakakosha kukunda kurwisana. Mutungamiri wenyika yeEritrea vaEsaias Afwerki vatiwo hapana munhu anofanira kuuya pakati penyika mbiri idzi kuzokanganisa nyaya yerunyararo. Chibvumirano ichi chinoreva kuti nyika mbiri idzi dzinenge dzave kutengeserana uye kuva nevamiririri. Ethiopia yakatiwo iri kuda kupa Eritrea dzimwe nzvimbo dziri pamuganhu wenyika mbiri idzi dzange dziine mutauro. Eritrea yaimbova nyika imwe neEthiopia kusvika yati yave kuda kuzvitonga muna 1993. Vamwe vechidiki muZimbabwe vari kuwana mukana wekusangana nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama kuSouth Africa. VaObama avo vari kushanya kukinya pari zvino vari kutarisirwa kuenda kuSouth Africa nemusi wechitatu kuti vanotaura pamhemberero dzekurangarira makore zana ekuberekwa kwevaimbove mutungamiri wenyika yeSouth Africa muchakabvuva Nelson Mandela. VaObama vari paurongwa hwekuparura nzvimbo yemitambo iyi yakavakwa nehanzvadzi yavo Ouma Obama. Vakaitawo misangano nemutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta uye mutungamiri webato guru rinopikisa vaRaila Odinga. KuSouth Africa vaObama vari kutarisirwawo kusangana nevechidiki vemuAfrica mazana maviri. Vanomwe kubva kuZimbabwe vakakwanisa kupinda muchirongwa chekudzidza nezveutungamiriri cheObama Foundation. Mumwe wevechidiki kubva kuZimbabwe ndiGodfrey Kurawone anova kanzura weMDC Alliance kudhorobha reMasvingo.
Iko zvinezvi tiri kuJohannesburg kwatakasiedzwa neObama Foundation Leaders Africa kwatiri kudzidziswa nezvekutungamirira. Isusu tiri vanhu 200 from different countries in Africa.
Vangani vakabva kuZimbabwe variko pari zvino?
KuZimbabwe kwakabva vanhu 7.
Makasarudzwa sei?
Tine zvavaitibvunza tatisha tauya kuno zvavaida kunzwisisa pamusoro pemunhu umwe nomumwe. Saka ndo zvavaizokondidha maringe nematauriro aunenge uita uye nemamiriro awakaita pakutungamiri pautungamiriri hwako kuti munhu akadini, uri mutungamiri zvemashuwa here. Ndo masarudzira avanga vachiti.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vari kutarisirwa kuuya ikoko kuSouth Africa, muchasangana navo here?
Zvokwadi Obama vari kuuya, asi tichasangana navo musi wa18 musi wechitatu ndopo vachauya patiri kuzotadhisa tisetiri 200.
Muri kunzwa sei kuva mumwe wechidiki kubva kuZimbabwe akasarudzwa kuti muwane mukana iwoyo wekuti munge muchikurukura nekuona vaObama?
Zvinhu zvinofadzwa chose kuona kuti uri munhuwo anogona kunge achitarisirwawo kuti uve mutungamiri wamangwana muAfrica. Tafa takatarisira vanhu 200 muAfrica yose. Zvimwe zvazvinoreva zvinotipa uremu pakutungamirira kwangu. Saka zvinofadzwa sere kwandiri semunhu.
VaGodfrey Kurawone, avo vanova kanzura weMDC Alliance mudhorobha reMasvingo, vange vari parunare kuJohannesburg kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Mumwe mukuru mubazi rehurumende rinoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa, Dr. Poshia Manangazira, vari kukurudzira vanhu kuti vapfeke zvinodziya kana kukurumidza kuenda kuchipatara kana vachifunga kuti vabatwa nechirwere chechikosoro kana dzibwa munguva ino yechando chiri kukwidza hamba mumuti munzvimbo dzenyika dzakawanda. Kusvika parizvino vanhu gumi nevaviri vakatofa mushure mekurwara nechikosoro chakakonzerwa nekutonhora uku. Nzvimbo dzine chirwere ichi kunyanya iMasvingo neMidlands. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata Dr. Manangazira.
Kutongokayambiro yekuti kuri kutonhora zvakanyanya. Saka kuvana vechidiki vanokwanisa kutoita exposure zvokutopinda muhypothermia zvokuti temperature yemuviri inokwanisa kutodzika zvakaipisisa. Saka tinokurudzira kuti vana especially mababies vanyatsoputirwa zvakakwana, vaiswe panzvimbo isingapinde mhepo kuitira kuti vasapindwe nechando. And then vanotamba vanomhanya-mhanya ava ngavatongoonekwa kuti vakapfeka zvakanonyatsovadzivirira tsoka zvese nemusoro nemuviri wacho. Tinokurudzira even vanhu vechikuru kunyanya vachikwegurei zvakare kuti vachengetedzwe panodziya vachiwana chikafu kana kuchitonhora. Muviri unotoda kugadzira hiti rudziya rwuya.
Pane zvingaitwe nevanhu here zvimwe pamusoro pezvamataura izvi kuti vazvidzivirire kubva kuchando chiriko ichi?
Kuzeredza chikafu kunyanya-nyanya zvinhu zvinopa mavitamins. Tinonyanyokurudzira vitamin C inowanikwa mumaorenji, mumalemon kana kutenga ari mapiritsi. Asi tinokurudzira zvakare kuti kana munhu akanzwa asiri kunzwa zvakanaka ngaende kuchipatara nekukurumidza. Asi kazhinji kutongo zvichengetedza kudzivirira yatinoti exposure iyoyi kuchando ichi.
Mataura imi kuti pane inonzi hypothermia, chii ichochi?
Muviri wedu unofanira kuchengetedzwa uri pa 37 degrees centigrade. Ikanoti 36 inenge ichakanaka, asi ikadzika kudarika ipapo zvinoita kuti hypo. Hypothermia kureva kuti yaderera kudarika temperature yatinotarisira. Tinodaro nekuti muviri une maprocesses akawanda aunoita. Toti even tikati kudya patinodya chikafu kusudigesta, kushandisa pfungwa dzedu, maprocesses anoitwa nemaenzymes. Saka zvinhu izvozvo zvinoitika yatinoti optimum temperature. Tinoda kuti muviri uchengetedzwe uine rudziya rwakafanira rwakatarukana. Saka muchando muno tinonyanya kutyira hypothermia, kutonhora kwemuviri kana kuti kupindwa nechando kwakaipisisa.
Muri kuona pane uwandu here hwevanhu vari kubatwa nezvirwere zvakadai semaflu nezvimwewo panguva ino yechando?
Hongu, tinotyira maflu, asi nguva inoita toona kukwira zvikuru kwemainfluenza cases. Asi kune zvirwere zvakakawanda zvinobuda zvakare muchando. Manyumonia vamwe vanotopedzisira vatoita mabayo chaiwo nechando kana kuti munguva yechando. Kuvana taisiona manyoka emhando yerotavirus, asi pari zvino atiderere zvakati wandei nenyaya yekuti vana vakuwana nhomba vakuvaccinatwa rotavirus. Tinoyambira zvakare nguva inoyi pakuedza kudziirwa panopiswa zvakawanda. Zvimwe zvacho zvinokanganisa zvakare utano. Ndosinga tichiri kuyombaura dzemarasha dziya. Tinongokurudzira kuti panenge pari kubatidzwa moto wedha ndewemarasha ehuni kana kuti ndewe ingange zviri kupiswa, pange pachifambawo mhepo zvekuti hatisi kuvhara mawindo nemadhoo totanga kugirisa zvinhu. Saka izvozvo dzimwe njodzi dzatinosangana nadzo panguva inoyi, kusanganisa zvakare even kutsva kwevana. Saka zvinhu zvatinokurudzira kuti ngatidzirwei, asi ngatisazopindei munjodzi.
Vanenge vawanikwa vachinzwa kuti vangave neflu kana zvimwewo vanofanira kuita sei?
Vanofanira kuenda pachipatara chiri pedyo navo. Nguva inoyi sistimu yedu yese yesurveillance tine maclinics anosvika 1550. Vanenge vakatochenjedzwa pazviratidzo zveinfluenza kana kuti seasonal flu. Munhu kana asiri kunzwa zvakanaka ngaaende pachipatara chiri pedyo naye aone rubatsiro.
Dr. Manangazira vachitaura parunhare naMarvelous Mhlanga weStudio 7 vari kuHarare. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa gadziriro yesarudzo dziri kuitwa musi wa30 chikunguru kana kuti mukati memavhiki maviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.